madigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubata nzao MDC Alliance pamwe nevemachechi vachinamatira vatsangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu, sadzigara veMDC mudhorobha reMasvingo vamuranga mwachanyawo vati savaisa mutungamiri wavo muvako vamwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kutisika kuti tikundikane, asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikane, ndinodeclare kuti munamato wedu ichahwikwa. Haleluya. Saka ndingati muchidimbo mose mauya pano, tinokutambirai kupeya vhidhiyo iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT amai Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri rwavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyadenga.
Asi inoda kutenda chiitiko chakakosha chataunganira chinova ndochoga chinotikwanisa chinotigonesa chinotisvisa, nokuti hatina rimwe zita kana rimwe inzwi ratingataura pasezuva rino kunze kwokudzokera kuna Mwari mutsiki wezvinoonekwa nezvisingaonekwi. Ndinoda kutenderana nemi kuti Mwari vatiri kutaura nezvavo ava ndivo vakabva nesu kure murwendo rwakatangwa nomutungamiri wedu Richard Morgan Tsvangirai, vanova ndivo purezidendi venyika ino. Saka Mwari kana vachinge vatanga basa, soko ravo rinotiudza kuti havasiri basa panzira vasina kupedzisa rwendo rwavo.
Sadzigara weMDCT Veterans Activist Association kana kuti VA vatichaona chiminya vati vanovimba kuti minamato yavo ichanzwikwa vatsvangirai vopurisa kuti vapedzise basa ravakatanga rekuponesa vana veZimbabwe kubva muutongi weZANU-PF.
Havasi mucritical condition vanomunokawiza zvokuti vamwe vanozoti ana mazonamata asivanyaisa kugwarara. Tirikungoti isusu ngatikumbane pamwe chete muna Kristu tichinamata tichiisa munyengetero wedu kuitira kuti purezidendi wedu. Terera, terera.
Pastor Philip Mugabe veChekina Divine Ministries vaparidzira vanhu vachiti vasaore mwoyo nekuti Mwari hapana chavanokonewa, ndosaka vaizonamatira vatsvangirai.
Sii chinangwa chino ndechekuti vanhu vose vakatiwa nemwari vane utano. Saka kana munhu tikaona kuti hatina utano hwakanaka, tinonamatira nokuti nyama tiida kudzokere patanga zviri, sezvo tichida kuti vapinde mumaelections vane utano pamwe chete nevatungamira coalition yavo.
Vachiminya vati vafara zvikuru neuwandu hwevanhu vauya kuzonamatira vatsvangirai vachiti zvinoratidza kuti murume uyu munhu wevanhu uye ruzhinji runotarisa kwaari kuti rwasunungurwe mune zvematongerwo enyika pamwe chete nemukurarama. Svondo rapfuura vatsvangirai vakaitirwa musangano nemunamato wakadai kumashonaland west. Ndakamirira studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.